Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 11/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyoro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvinoratidzira muHarare zvichiti zvinoda sarudzo dzakachena. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti kuitira kuti rione kana ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vamwe vanoshaya vanoudza mudzimai wemutungamiri wenyika kuti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sakiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora.
Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti voters roll riine chinangwa chekuona kuti Zimbabwe Electoral Commission yeZEC yakaita basa rayo nemazvo here kana kuti kwete. ZESNI inoti zvichabuda muongororo yayo zvichaziviswa kuZEC kusanganisirawo mapato nemasangano ane chekuita nesarudzo munyika. Ongororo yeZESNI iyi inoitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pakati peZEC nemapato anopikisa, ayo ari kuti ZEC haisi kuda kubuda pachena pazvinhu zvakawanda zvine chekuita nesarudzo pamwe negwaro revavhoti. Vakafanobata chigaro chemukuru weZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti zvakakosha kuti gwaro revavhoti riongororwe kuitira kuti veruzhinji vagutsikane naro vasati vaenda kusarudzo.
Sakiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Saka tinoda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti province yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopihwawo rinonzi National Census Report inoshowa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinci yega yega vane uwandu hwakadai, tichikompea zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei.
Independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka, zvichawedzera trust neconfidence, tisingazive kuti mazuva aninga ati chine shona, but kuti vanhu vazive kuti yes, gwaro iri zvechokwadi, igwaro rakakwenenzerwa, rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasununguka zviva kuti aiwa, gwaro rakanaka. Kana tikaona riine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei, uye toita marecommendations kuti zvingagadziriswe sei.
Isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo. Munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndo zvandati paya tichagara pasi nevecommission handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika izvi kana pakaita vakazvitambira zvinogona. Asatazira kuti zvii zvichabuda, daindanyiza kuti zvii zvichabuda ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadziridzika, but handisati ndazviziva. Kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nokuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombiuta atanawo aya.
Avo vangavari vakafano bata chinzvimbo chemukuru weZesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunare vari muHarare. Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvaratidzira muHarare nhasi zvichiti zvinoda sarudzo dziri pachena. Uku mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo dzisabiridzirwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance izvo zvanga zvitungamirirwa navachamisa zvafora muHarare nhasi kubva paAfrica Unity Square kunosvika pamahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekudzoka zvichiita hazvisi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi nyaya dzesarudzo. Vasati vatanga kufora, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vatsigiri vavo paAfrica Unity Square kuti havasi kufara nekunyimwa kwavari kuitwa neZEC gwaro revavhoti rine mufananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzekupera kwemwedzi uno uye kusaziva mamiriro akaita mapepa ekuvhotera kana kuti ballot paper.
ZEC yakatinyima vhota gorori riva mutemo. Vota zoredu, rinofanaka rine mazita evanhu wacho, pamwe chete nemapicture evanhu wacho. Kuitira kuti tione kuti hakuna munhu anyoresa mazita kakawanda wanda ari one. Takanyimwa neZEC vota zoro iroro, tiri kurida vota zoro.
Vashitaura mukupeta kuratidzira uku mushure mekusiya kwavaita gwaro renyunyuto kuZEC vachamisa vati havasi kuzobvuma kubiridzirwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti vachange vachizivisa zvinenge zvichibuda musarudzo musi uchaitwa sarudzo vati vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi.
We are going to tell you the election because we do not trust ZEC kuti itaure maresults ari accurate. Saka tichaannounza tisu. Ende takaseta machinery manje muno nekunze kwenyika. Nenge nyingoti kwavhotwa, tapinza muno, tavhota, tapinza muno. So wait for us. Victory is certain. Change is inevitable. We are winning and there is no doubt.
Vatendai biti, avo vanove mutungamiri webato rePeople's Democratic Party, uye varivo mumwe wevatungamiri veMDC Alliance, vakambosungwa muna 2008, mushure mekunge vazivisa zvakange zvabuda musarudzo, izvo zvainzi nehurumende zvaiva kunze kwemutemo kuti vaite izvi. Vachamisa, vatiwo vakatsvaga vana mazvikokota vekuGermany, vachaongorora mapepa achashandiswa mukuvhota.
Kana pasina chuja muri kuhandisa. Why should you be afraid to say, come and observe everything? In the interest of all the parties, observe the printing of the ballot, observe the storage of the ballot, observe the distribution of the ballot. On top of that, when they say, Takatwaga must sign this edu from another German, Kuzebanyika, Masai Danon's forensic testing of every ballot that you can have in the place.
Vaenderera mberi vachiti munyika munogona kuita kusagadzikana kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF vakabirira pasarudzo vakati hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana ZEC isina kugadzirisa nhuna dzavo.
Ndakataurira Mnangagwa, ukabirira maelectioni munyika hamuite runyararo. Ballot ready is a security issue. Election is a national security issue. Respect the people of Zimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti havaone ZEC ichitsukunyuka panyaya iyi.
Ndikuona kuti zviri kutaurwa neMDC, I think kubva pavakaita last match yavo vari kupa presha yakafanira kuZEC. Hachangosara ndiye kuti ZEC inge ichiresponda. But maonero andiri kuitawo ndeyekutiwo ZEC yacho inenge yakomberedzwa nevakomana vakasiyana-siyana. Pane ZANU-PF, pane masoja anenge aida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuona vachisvika papointi yekupukunyuka. Chasara ndiye kuti MDC maybe ifunge kuti from this rally yavaita, what is the next move if ZEC fails to address the issues of concern.
Atina ukwanisa kutaura nasachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba, kutizwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, zvichakadai, vachamisa vati kana ZEC isina kusimudza musoro pamusoro penhuna dzavasvitsa kwairi, vachasheredzera kuratidzira munyika yose, uye kana kuratidzira uku kwatanga, hapana achazenga achidzokera kumba, kudzamara zvavari kuda zvaitwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, Jimmy Thomas Chiripasi.
Vamwe vakwegura nevakaremara vanoti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari kunyange hazvo vachifanirwa kubatsirwa nehurumende. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nevamwe vakwegura nevakaremara muBulawayo nhasi. Amai Mnangagwa avo vange vachiperekedzwa negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni pamwe nevamwe vakuru vakuru vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti social welfare vati vanoda kubatsira kuti vanhu munyika kusanganisira vakwegura pamwe nevakaremara vagare zvakanaka. Amai Mnangagwa vati vange vauya nevakuru vakuru vekusocial welfare kuzadzikisa chivimbo chavakaita pavakasangana nevamwe vevakwegura nevakaremara muBulawayo muna kubvumbi kuti vaizodzoka kazve vachisangana nevanhu ava vachipa mhinduro kuzvichemo zvavo.
Chaita kuti ndidzoke ndakasiya ndataura kuti ndinodzoka, asi zvimwe zvazvoitisa izvozvo ndezvekuti kundifarira kwamakaita ndakabva ndanozungunutsa nemamwe maofisi mamwe andauya nawo nhasi nokuti Bulawayo muri vanhu vanofara.
Amai Mnangagwa vakurudzira vanhukadzi kuti vashandise mukana wekuvhurwa kwakaita bhanga remadzimai kuti vawane mari yekuzvisimudzira, vachiti bhanga iri hariiti zverusarura kuvanhukadzi vanenge vachida kuwana rubatsiro kwariri.
Madzimai ndokukurudzirai musasara musasarira, havasi kutarisa zera kana kuti wakaita chegogona kufamba here kana kuti haugoni kutaura. Vese vavo variko kuti vakubatsirisei.
Amai Mnangagwa vapa rubatsiro runosanganisira magumbeze, shuga, pamwe nemupunga kune vakwegura nevakaremara. Mumwe wevakaremara auya pamusangano uyu uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo, ati anoona sekuti musangano waitwa naamai Mnangagwa inzira yekutsvaga nayo rutsigiro kubato reZANU-PF pamberi pesarudzo, vachibata vanhu kumeso kuti vachagadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pasina zvakati tsvikiti zvinozobuda. Muzvare Aida Matanganyidze vati kunyange hazvo vachinzi vanofanirwa kurapwa vachibatsirwa nehurumende, vakwegura nevakaremara vanotadza kuenda kuzvipatara nekuti vanenge vasina mari yekunyoresa inodiwa.
Problem yatinosangana nayo sevanhu vakaremara especially kumaclinic, sometimes kune uchidiwa mari ma$5, iwe $5 yachauna pamwe unotengesa zvinhu zvisina kana zvisingakupi maketi yakanyanya zvokuti ungawane mari yekuenda kuchipatara. Sometimes even kunonyoresa kana wakazvitakura unonzi tanga wamboenda kusocial welfare womboriferwa uko neuko, apa iwe unenge usinganzwi zvakanaka. Ndozvinosangana nevanhu vakaremara.
Amai Sylvia Nyakudziwanza vati vafara kuti amai Mnangagwa vauya kuzosangana nevakwegura nevakaremara. Vaudza Studio 7 kuti vakwegura vakawanda vari kutarisana nedambudziko rekushaya mari uye vanozonyanya kuomerwa sezvo vasisina simba rekuita mamwe mabasa angavawanise chauviri. Vamwe vakaremara vakurudzirawo hurumende kuti iite kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa zvitengwe kunze kwenyika vasingabhadhare mitero yakakura yekuzvipinza munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council rinoti ranyorera hurumende tsamba richida kunzwisisa nezvemusiyano unonzi uripo pakati pezvikamu zvakawedzerwa nazvo mari dzevashandi vehurumende. sachigaro weApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti varikunzwa kuburikidza nenhengo dzavo pamwe nedande mutande kuti hurumende mushure mekunge yawedzera vashandi vayo mihoro nezvikamu gumi neminomwe nechidimbu kubva muzana 17.5%, yakazowedzera zvakare mihoro yemapurisa nemauto. Mauto anonzi akazowedzerwazve zvimwe zvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi maviri nezvishanu nechidimbu kubva muzana 22.5%. Ukuwo mapurisa achiwedzerwa zvimwe zvikamu zviviri nechidimbu kubva muzana kuenda pazvikamu makumi maviri kubva muzana, kana kuti 20%. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamaye Alexander.
Tangonzwawo musocial media ndomatanyanya kuzvinzwa tichiona mapepa angachifambiswa achiratidza kuti vechiuto vanenge vashapiwa 22.5%. zvichireva kuti 17.5 yakanegoshitwa neApex Council ichange ichipiwa mamacivil servants ese, asi vechiuto vozowedzerwa imwe 5% pamusoro. Zvinova zvinhu zvekuti tikatarisa tinoona kuti panenge pakuita sekuti kune vamwe vanenge vakunyanyisa kuzivapiwa mari yakawanda kudarika vamwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti hatingashoori kuti veanivapirwei 22.5%, nokuti isusu tinomirira vashandi tototi zvakanaka izvozvo kuti vapiwa 22.5%. Asi nyaya iripo, chinyuto chaarapo chaa chekuti ko vamwe vanogozopiwa sei 17.5%, vamwe vachiwana 22%.
Saka matanho api amuri kutorawo sesangano panyaya iyi?
Isusu seApex Council takutonyorera kuhurumende kuti titi isusu vashandi vamwe vese vamuda kupa 17.5 vari kuchema. Izvozvi zvefoni yangu pakuseni, vashandi havasi kufara, vari kungondifonera vachiti aiwa zveko isusu tisitonzi tadii, nekuti titasa 17.5 yatakapiwa takazongoibvuma nokuti hurumende yaiti haina mari. Asi tikatarisa zvataitarisira kuti zvibude mumanegotiations, hatina kukwanisa kusvika pamalevels iwayo mari yatanga takakumbira kuhurumende inoita kuti mushandi ararame. Tinotarisirwawo kuti kana munhu achienda kubasa anofanira kurarama saizvozvo. Saka tinodayira kuti hurumende ichanzwa chichemo chedu igo address. Saka ndo zvataita izvozvo vakandini.
Saka tingati chikuru chamanyorera tsamba ndechekuti muwedzerwe mari rikawo, ndechekuti mutsanangurirwe kuti sei vechiuto vazowana 5% pamusoro pe 17.
Isusu hatinei zvokuti vawanire izvozvo, ivo vazviona zvakakodzera. Saka semaonero avaitawo kukodzera kwazvo kuani, tikuti ngavaonewo kukodzera kwazvo kune vamwe vashandi vehurumende.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende vazivisa nhasi kuti murume aive pakati pevanhu vekuAfghanistan makumi matanhatu nevapfumbamwe vakadzingwa muGermany svondo rapera awanikwa akafa mune imwe hotera muKabul mushure mekuzvitora upenyu hwake. Mumwe mutauriri wechipatara chemuLondon parikurapa mumwe murume anove chizvarwa cheBritain uyo akanga aisirwa muchetura unokuvadza tsinga anoti murume uyu hachisiri munjodzi yakanyanya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBournemouth kuEngland chiri kukwikwidza musarudzo yekutsvaga chamirira marondera Central mudare reparamende. Chinoti chine chivimbo chekukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. Vacaston Mateu vanoti kugara kwavakaita kunze kwenyika kwakatova pamukana wekuti vadzidze zvakawanda zvichabatsira mukusimudzira dunhu remarondera Central, uye munhu akagara achidyidzana nedunhu rake kuburikidza nekuita mabasa ebudiriro akasiyana-siyana. VaMateu vachakwikwidzana navaClopers kundiona veZanu PF pamwe nevamwe vemamwe mapato. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMateu kuti tinzwe zvavari kuvimbisa vagare vekumarondera Central.
Zvinhu zvakanaka chaizvo. Vanhu vagadzirira shanduko, uyezve vanhu vari kuda shanduko. Zvandiri kuona mandiri kufamba umu, ndiri kuita madoor to door, vanhu vari kudaira chaizvo. Vanhu vachada chinhu chinonzi ZANU PF.
Muri munhu anga ari kunze kwenyika, makatambirwa sei nevanhu kumusha kuti munge muchikwanisa kubudirira kunokwikwidza makamirira MDC Alliance?
Ndakatambirwa zvakanaka chaizvo, nekuti munzvimbo yandiri kumirira yemarondera Central ndiri munhu agara anozivikanwa nemabasa ake andaiita for the last 5 years ndichishandira vanhu vemarondera Central. Saka patakaenda kusarudzo repaprimary election remarondera Central ndakawana 78% yemavhoti ese akaiswa. Saka vanhu vakanditambira chaizvo zvine mutsindo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu vemarondera Central?
Ndiri kuvimbisa shanduko, kushandura marondera Central, kuishandura kubva muusungwa hwayo hweZANU PF, kuisunungura kuti vanhu tigadzire zvinhu zvakaita semarodhi, zvinhu senhau dzemvura, magetsi, nenhau iyoyo MDC Alliance, kuti tichaunza isusu free education kumaprimary school. Tiri kuvimbisa vanhu futi kuti tichavapa mikana yekuwana mabasa, nekuti marondera inzvimbo yanga ine maindastri akawanda, asi maindastri aya zvaakunge maghost industry. Saka isu tikuti aiwa, tida kuamutsa maindastri edu aya kuti vanhu vawane mabasa, vanhu vasaende kuHarare vachinotsvaga basa. KuHarare kwacho kusina mabasa akawanda, nenhau yekuti tinoda budiriro, tida kuti vanhu vedu vabudirire vaitewo mari muhomwe, ndo nhau yakawanda iyoyo. Saka isusu tiri kudya vangeri reshanduko mumarondera Central, ende vanhu vari kuitambira chaizvo.
Ndevapi vamwe vamuri kukwikwidzanawo navo mumarondera Central?
Ndiri kukwikwidzana navakundiona veZANU PF nevamwe vamapato madikidiki, asina zvavo efekti yakawanda.
Pamakanga muri kunze kwenyika, zvii zvamaiitawo zvekusimudzira dunhu irori zvokuti vanhu vanogona kukuyeukai pakukuvhoterai?
Ndakaita zvakawanda, kubatsira vana vechikoro, kubatsira nherera, kubatsira vanoshupika. Zvakawandisa zvandakaita for the past 5 years muno marondera Central.
Toti sarudzo dzaitwa makunda, zvii zvamuri kuvimbisa vemunharaunda kuti munozoita?
Chekutanga, ini ndida kuita miriviri, kana ndaita miriviri wevanhu marondera, ndida kuzodzoka ikoko kumadiaspora ikoko ndichitsvagawo investment yekuti tiunzewo munharaunda yangu ino yemarondera Central, kuti tikwanise kumutsa indastri yedu, tipe vanhu mabasa. Ndo nhau yangu hombe iyoyo, nhau yangu ndeyekuti vanhu ngavawane mabasa. Kana vanhu vachinge vawana basa, ndozoshanda nehurumende yavachamisa kuti tigadzirise zvinhu zvakaita semarodhi, ndo zvimwe zvinhu zvaparara munzvimbo yedu yemarondera Central. Saka ini ndikuvimbika kuti aiwa, tichaupa vanhu mabasa kuti vanhu vakwanise kuzviwanirawo vachikurudzirawo mhuri dzavo vachizowanawo kubudirira.
Avo vanga vari vaCaston Mateu vari kukwikwidza vakamiririra MDC Alliance kumarondera Central, vachitaura vari parunhare kumarondera kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuChipinge vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo vari kugara vakachichidzirwa nguva dzose. Vanhu ava vanoti zviri kuvanetsa zvikuru kuti mapurisa emunzvimbo yavo haasi kusunga vanhu vavanoti vatsigiri veZANU PF vari kuita zvemhirizhonga. sachigaro wevechidiki ve MDCT inotungamirirwa na Nelson Chamisa munzvimbo iyi. Vafarai Sidumo Sitole vanoti vatsigiri vezanu PF varikufamba vachibharura maposta eve mapato anopikisa pamwe nekuvachichidzira nekurova kana sarudzo dzapera. Studio 7 yanokwanisa kunzwa divi rezanu PF kana kunzwawo kumapurisa. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vasitole kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Eya, kwedu uko tikuchipinge sendro. Saka mamwe maudzi kuchipinge sendro like what's name Euro. Ine ekubharwa maposta a President Way Alliance, President Nelson Chamisa pamwe chete na MP na Councillor weko.
Zvakatwarini izvi?
Twa 6 July uno uyu. Pakati maposters ku what's name Euro. Pa maundwa business center maposta iwayo aiswa ipapo pana miwa ipapo then pakasvika murume anonzi Temba Shumba ane zita rake rinochidzwa na Ruth Kavanga ndokubva abvarura maposters iwayo zvazvezvo ndobva tange kuintindira kuti ari kumashawo kumukurusira kuti tokupishira mumba after election then adaro zvazvezvo ndobva izvi yaiswa kuna aspiring candidate MDC Alliance MP Livingstone Dlomo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi then aisa kupolisi musi wa7 mapurisa akaenda ikoko masi18 nevepeace vaenda ikokoko ndobva vazotora shoma ndobva vauya naye kuno kupolisi doko nanhata sata dzichiswa kuti kesi yacho yakavhurirwa docket here kesi yacho yakabvisirwa faini here ichaenda kukoti here hatina kana information yatiri kuziva izvozvi
saka nyaya yacho yakangopera yakadaro
kukosi ya kato zokran community kato unika mkomini kato tenderera apana kana chatata utu
kupari zvino kufamba zei
kukwela nizuru kakatumia nana tafiki challenge ya kataru uwati 8 euro kuta again kuna Medellin Maremu kata kari jeje MC Alliance sakante la ikoko kwa paru kwa putima aposta adio ni murugano nzi bangu ayo ikaenda kutu police pati still isu maposta akangote nzitelo mbata patakasua mbata kutu.
Avo vanga vari sachigaro vevechidiki veMDCT kuchipinge kuward 9 vafarai Sidumo Sitole vachitaura vari parunare kuchipinge naTanonoka Wande weStudio 7. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa nevari kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira kwaita mubatanidzwa weMDC Alliance. Regai tiende kune zvitsvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Inini ndinoitwa Ellen, ndiri kufonawo zvangu ndiri kuGerman. Maitirwo ari kuitwa nezeki anotinyunyutisa chaizvo chaizvo. Ivo vari kuzviti vari transparent, vakamirira nyika yeZimbabwe, havana kumirira part 1 yeZanu PF. Ezvino izvi pakuratidza kunyunyuta kuri kuitwa nevanhu vachiratidza kuti kwete kazvinhu hazvina kufamba zvakanaka, itai kuti zvinhu zviitwe zvakadai kuti vanhu vaonewo kuti zvinhu muri kuzvifambisa zvakanaka. Ivo voramba vakangoti kwete, havasi kuzofa vakadzokera kumashure, ende zvavari kuita izvono zvavari kuzoita. Mufananidzo wacho wavari kupa vari kuratidza kuti vari kudivi rimwe chete, vari kuda kusapota ZANU-PF, havasi transparent.
Tavangu ndonzi mubatsiri izvo. Ndiri kuCanada, Vancouver. Maonero angu panyaya iri kuitika ndezvekuti ZEC ine chairi kuvanza maererano nemapirintiro eballot nemapolling stations asinga mamwe akangobuda asinganzwisiki. So ndiri kuona sekuti chidanho chatorwa nebato reMDC ratungamirwa naNelson Chamisa rakakosha zvikuru kwazvo ende richavapa pressure yekuti vaite zvinhu zvakanaka zvakajeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance pamwe nezvinyunyuto zvainazvo kuZimbabwe Electoral Commission. Manheru anhasiwo zvakare na 8 o'clock totarisira mutambo pakati peEngland neCroatia apo dzichatatsurana mumutambo weWorld Cup kuRussia. Kana mchida kupinda muzvirongwa zvedu, titumirei namba dzenyu pa namba dzedu dze WhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Taba, tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington, D.C.